Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu kurume 13, 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions raendesa gwaro rekunyunyuta kugurukota rezvavashandi. Crisis in Zimbabwe Coalition iri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebhiri remitemo kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 2. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti nezuro rakaendesa tsamba dzenyunyuto kugurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavima uye kumukuru wemapurisa vaGodwin Matanga nenyaya yavari kupomera mapurisa yekuvashungurudza. Mapurisa anonzi ari kuenda kumahofisi eZCTU ari mumatinhu akaita seManicaland vachishungurudza nhengo dzesangano iri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo.
Hapana tadirivhara matamba mairi, tadirivhara tamba kuhead office yemapurisa kuna komishina tichimuzivisa zvinoita anenge asingazvizivi zviri kuitiwa nemaofficers ake. Tamuzivisa imwe tamba taiendesa kuminista of labor patinowana mukana tichaireza naminista nyaya iyoyo kuti waona here tsamba yedu ende seministri ndezvipi zvamakaita maona tsamba yedu panyaya iri kuitiwa nemapurisa. Saka ndizvo zvataita.
Mutsamba umu muruda kuti vaite sei chaizvo? Maamuchikumbira chii?
Tiri kuvataurira kuti hatisi kufara nezviri kuitiwa nemapurisa. Tinoda tsananguro akatikwanei kuti chii chiri kukonzeresa kuti wani musangano yedu tirambidze kuita musangano nevashandi sezvo musangano yetu iri pamutemo. Chechipiri, chii chiri kuitika kuti mapurisa apote achiharasa stafu yetu kumaofisisi kusina zvatakaanganisa? Toda kuti vatipe tsananguro yakatikwanei.
Asi imwe nyaya yatanga tichimbonzwa ndeyekuti kavari kuti havasi kuda vanhu vanotombotaura nyaya dzekuti varatidzire munyika umu.
Asi mutemo ka unototi vashandi vane kodzero rokumacha pamugwagwa, vashandi vane kodzero rokuratidzira. Iconstitution chaiyo ibumbiro remutemo ndiro rinotopa vashandi kodzero rese iri rokuti tinofanirwa kuungana patinoda, tinofanirwa kutaura, kodzero rokuti titaure, tiite express ourselves, kodzero rokuti tiratidzire pasingafari, kodzero rokuita petition kana kodzero rokuita piketi kumakampani pasingafari. Ndevanyane vanenge vachiti hazvibvumidzwi, iwo mutemo uchiti isisu tine kodzero rakadaro. Ivumbiro remutemo hatisi kutenderana neizvozvo because tine kodzero rokuita izvozvo zvavari kuti havadi kuti tizviite. Ende vashandi vari kutotaura kuti ndizvo zvatinota kuita, tinota kuratidzira kana nyaya yemari isina kugadzirisa.
Matimasumawo here ILO nenyaya yamuri kupomera mapurisa yekukushungurudzai?
Patinotanga kufambisa matamba ipapo inenge tichita kuratidza kuti kana tazoenda kuido tinenge tane humbo kwokuti pazvakaitika ndezvipi zvatakaita isisu nekuti nguva yakapfuura hurumende yaizoti ZCTU inomhanya kunotaura kunze uko isina kumbozira yataura nehurumende. takaratidzwa kuita misangano isisu kuvokamutare tange tichifamba neminister of labor ofisa wacho eminister of labor ande aripo nemusangano takaita nemapurisa purisa achiti handisi kuda minister of labor handi iripo saka patinozoenda kuailo tinenge tatofamba nemaofisisi ese saka iye zvino tatoratidza kuti taenda kuna minista makataurira takaenda kumupurisa mukuru komishina takamutaurira.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Asi gurukota rezvavashandi vaMavhima vaudza Studio 7 kuti havasati vawana tsamba iyi iri kutaurwa neZCTU.
No, tsamba iyoyo handisati ndaiona. Kana ndaiona ndichaitarisa tigoona kuti tiwane umbowo hwacho uye tione kuti kana pane dambudziko idambudziko ratingagadzirisa sei. Asi handisati ndaiona tsamba iyoyo. Ndoda kuti uzive Blessing kuti patakapedza TNF yekupedzisira isu takanga tavapa assurance yekuti as long as vachiita misangano yavo zvinoenderana nezviri mubumbiro remitemo zvinoenderana nekuti vari kupusha kodzero dzavo asi vasingakanganise kodzero dzevamwe havafaniri kuita dambudziko pakuti vakwanise kutaura zvinoendera nekodzero dzevashandi asi tsamba yauri kutaura iyoyo handisati ndaiona. Kana ndaiona ndichaitarisa kutarisawo umbowo hwacho togadzirisa.
Saka poitwa sei kugadzirisa mapishapisha apinda mumusha?
Chatiri kunyanya kuda Blessing inyaya yokuti isu semaZimbabwe kuine hurumende, kuine vashandi, kuine vanoshandirwa maemployers aya ngatiuyei pamwe chete titaure zvinoita kuti kodzero dzani nani dzikwanise kuti dzicherechedzwe asi zvakare tishandise danho iroro rekuti tiri pamwe chete kutarisa nyaya yekuti toita sei kuti upfumi hwenyika huinde pamusoro munhu wose agozokwanisa kubhenefita, maemployers obhenefita, maemployees obhenefita, hurumendewo yofadzwa nepamusana pekuti vanhu vemunyika population yemuZimbabwe iri kubenefit uye kuti hurumende iri kuita basa rakanaka rekugadzirisa zveupfumi.
Ndinofunga muri kutaura nezvetripartite negotiating forum kana kuti TNF. Ko, zvinobuda mumusangano iyo yeTNF zvinoendeswa kupi?
Marecommendations anobva kuTNF iyaya tinomaisa kukabineti. Kabineti yotora madanho ekuita kuti zvinhu izvozvo zviitike. Saka tine foramu yakanaka yekuti isu vaZimbabwe tigare pasi tichitaurirana pachedu zvisina kutukana, zvisina kukandirana matombo, zvisina kuputsa midziyo yemama citizens kana kuti midziyo yenyika kana kuti midziyo yemakambani. Izvozvo ndochidanho chakakoshesesa chinoita kuti Zimbabwe tivake nyika yedu timuve pamwe chete in the realization yeZimbabwe dream. Ndo chinhu chandinoshuvira, icho chinhu chinoshuvigwa na His Excellency the President of Zimbabwe.
Gurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Sangano remupatanidzwa wemasangano akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kutenderana nenyika yose richikurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebhiri remitemo kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 2. Bhiri iri riri pamusoro pekusarudzwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika, muchuchisi mukuru wenyika, kusimudzirwa kwemagweta pamabasa nezvimwe zvakadaro. Kuti tinzwe zvizhinji, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo.
Isusu seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition unova mubatanidzwa wemacivil society organizations mazhinji anoshanda ari muZimbabwe. Tiri kutenderera pari zvino nenyika yose tichimobhilaiza vanhu kuti vange vachizoramba bill riri proposed pari zvino riri kunzi constitutional amendment bill number 2 of 2019.
Zvikonzero zvipi zviri kuita kuti munge muchiramba kuwandudzwa kwebhiri iro?
Tine zvikonzero zvakawanda zviri kuita kuti tinge tichiramba bill iri. Chekutanga, inyaya kuti tiri kutarisa kuti constitution iripo izvozvi yemuna 2013 yava nemakore anokwana kuita 7 iripo, asi haisati yaimplimentwa zvizere. Saka zvaisati yaimplimentwa zvizere kudaro, hatiemi paine justification iripo yekuti tiamende constitution, nekuti tiri kuti ko taona sei kuti iripo yakaipa iyo isati yaimplimentwa zvizere. Saka tiri kuti dai tambotanga taiimplimenta zvizere tisati tatanga kuisa zvigamba. Tete kutanga. Chechipiri, tiri kuona kuti constitution iyoyi ya 2013 iyi yakavhoterwa nevanhu vaiita ivo 94.49% pareferendum vakati vari kuida. Saka zvinoratidza kuti constitution iyi yakabva kuzvido uye inoratidzawo zvishuviro zveruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe. Chatingawo zvakare pane chimwe chikonzero, tinoona kuti constitution iyi inoti kana president achinge ataga kupedza temu yake of office, vice president anofanirwa kuita take over mushure mekunge president vabva. Saka izvi zvinoreva kuti bato rinenge riina president ndee rinenge rasara chete richikwanisa kuti ringe richiisa anenge achizotsiva president. Zvisinei nekuti munhu uyu ari popular here, anodiwa nevanhu here, kana kuti akasarudzwa nevanhu. Saka tinofara kuti constitution iripo iyi yenge ichitaura kuti kubva 2023 president yena vice president vaizokwanisa kunge vachisarudzwa nevanhu. Asi bhiri iri riri kuda kubvisa zvese izvi zvekuti president nemavhaisi ake anga achisarudzwa nevanhu, kureva kuti vanhu vanenge vasina kodzero dzekuti vasarudze vamiriri vavo, zvikuru sei president nemavhaisi president ake, mumwe wacho anozokwanisa kuzenge achitsiva president kana vatenge vabva pachigaro.
Saka veruzhinji vari kutambira sei kurudziro yenyu?
Veruzhinji tinoona vava kunzwisisa zvinhu zvese izvi, nokuti tekenge taita dambudziko pakuti mukugadzirwa kwakaitwa bhasikiti iri, vakarigadzira vakaita zvine ungwaru nokuti vakaona kuti bhasikiti iri rakanga rakazara mazai akaora. Saka vakabva vaisa pamusoro mazai akanaka ekuda kukwezva vanhu kuti vange vachidhivhaidwa vachifara.
Saka muri kutarisira kupedza riini zvamuri kuita izvi vakumano?
Pari zvino tambenge tichiingedza macommunities kuburikidza nemamembers edu atiinawo muCrisis Zimbabwe Coalition. Asi taakutanga chidanho chechipiri manje chekutoenda kumacommunities ikoko kunogara vanhu, kusanganisira mumarural areas nemaperi-urban areas. Tichinoita maoutreach programs neruzhinji rwevanhu, sigara navo pasi kusanganisira matraditional leaders nemamwe macommunity leaders nevamiriri vemasangano ezvemachechi nevamwe vakasiyana-siyana atingati maopinion leaders kumacommunities kwavo, tichivaonesa zvakasatira bill iri.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Khumalo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa anhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro penhengo dzekomiti yeparamende inoona nezveutano, idzo dzinoti hadzioni sekuti RGM International Airport muHarare inokwanisa kuona vanhu vanoburuka mundege vaine chirwere checoronavirus. Komiti yakataura izvi mushure mokushanyira nhandare yendege pamwe chete nechipatara cheWilkins. MuDaily News mekare Zimbabwe School Examinations Council yakwidza zvekare mari yedzidzo yemagrade 7, O-level neA-level. Izvi zvinoreva kuti mwana anoita grade 7 anenge ava kubhadhara $264. Chronicle rinoti kuzvipatara zvemupilo neUnited Bulawayo Hospitals kune vanhu vatatu vanofungidzirwa kuti vangangove nechirwere checovid-19. Financial Gazette rinoti vemabhizimisi nenyanzvi mune zveupfumi vari kukurudzira hurumende kuti ichibvumidza kushandiswa kwemarandi okusouth africa muzimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko vateereri vestudio 7. Ai ndinofara zvangu ndirongoseka une mashoko andirokunzwa achitaugwa neava anonzi vatafadzwa mugwadi. Vatafadzwa mugwadi vana vezimbabwe, tiri kushungurudzwa nehurumende yenyu yezanupf. Avo vamava muchitaura navo avo vafarai magoga vari kunyatsotaura pwindi pairi chaipo chaipo. Uyo anonzi tafadzwa mugwadi uyu, aiwa tafadzwa ka ade urume shamwari wambochinja kutaura shamwari bosika chitori chokwadi vari vepokudzwanyira vanhu varume imi, aiwa vandirikoseka ndega zvo. But uri kunyatsochitiza chokwadi, unyatsochiziva pachiri iwewe tafadzwa iwewe iwe tinyareiwo varume.
Mangwanani akanaka vashamarari vestudio 7. Ini ndinorwadziwa dai musingatitoririwo vanhu vakaita sana mugwada vanotoguta zvavo nemari yenyika isi vana vezimbabwe tichitambura. Vanotaura kuti vana vemuzimbabwe mune kodzero, vakapiwa ivhu, ndo vanongoita basa dzekungoba mari dzehurumende, ndo vanongodla voga variko kuzani ikoko. Vanhu tichitambura ko zvino hatina chikafu, vana tikutosheva mari yekuendesa vana kuzvikoro. Asi unonzwa umwe munhu achitaura achiti kwanzi muzimbabwe kodzero dzevanhu dziri kuremekedzewa, MDC yakati iruda kuratidzira. Unonzwa uchinzi vanhu vanosungiwa vachirohwa, vanovasungire chii kana vachida kana kodzero dzavo vachidziremekedza, vanovasungire chii? Ngavape mukana wavo voratidzira mukusununguka kuratidza kuti zvavari kuita zviri pajekerere. Ino vanoziva kuti hapana kana hwana akavavhotera, ndosaka vachingoita zveudzvinyiriri. Vanotonga nedemo vanhu vekuzanupf, hameno kuti vakavhoterwa nani, nongati vakatora zvitupa zvevanhu vakafa kare kare, ndo zvavanoshandisa kuti ndo vakavavhotera.
Mambwa seko pastudio 7, ini ndinoita lesimati. Ndoda kukurudzirawo zvenyika yekwedu iyi maerana nechirwere chekorona ichi kuti kudai zvanga zvichigona ka vaimbotomisa kupinda kwevanhu nekubuda kwevanhu muzimbabwe. Nenyaya yekuti sezvo chavo musouth africa kudai ka vhiki rinoro handifungi kuti ringapera, chinenge chatova muzimbabwe. Ende kana chikapinda muzimbabwe katatopera tese, hapana kana hwana achabva asati, tichabva tafa kutopfuura zvachakaita kwachakatangira kuchina. Saka kudai zvanga zvichigona ka vaimbozotomisa kufamba kwevanhu kuuya kuzimbabwe nekuuya kuno kusouth africa. Nenyaya yekuti marumwe zuro apa ndanga ndiri kubhodha uku, unongochekwa kuzimbabwe saidi chete, vanongoudzwa kana usati wachekwa usina chikadhi chinoratidza kuti wachekwa coronavhairasi haudhindi pasipoti yako kuti wakupinda muzimbabwe. But kuchekwa kwacho unongomira vangokuratidza kuti kamwe kanenge kakamera so like chitocho, vangokudai kutoti ok abo haona, votokupa slipo unoratidza pasipoti yako wotobuda. Vamwe vasina mapasipoti vese vanongobuda havabvunzi nemunhu, vanenge vachingobuda iya imwe yeyo kungodhizadhizeya votobuda voenda. Saka ndomapindira chichaita iwayo. Saka ndokumbira kudai zvanga zvichigona ka vaimbotovhara mabhodha ese kutoti ngapambotomira pasina munhu anobuda nekupinda kusvikira chadzikira chirwere, nokuti kana chikapinda muzimbabwe ka tapera.
Masora sei pastudio 7 pano, vose vana mukoma hwande, vana dhube, vana kandimire, mose zvino munotipa nhau dzinofadza kubva kuamerica ikoko kwamuri, tinotenda. Ndoda kutaura kwanotaura nenyaya yatafadza mugwadi wabva kutaura pastudio 7 apa, kuti unoti iye dai vari munangagwa vaizodi ana murume wapindura uyo wamupindura zvakana, ndaisunga vanhu vose vane mhosva ndokuvaisa mujere, ndokubvisa pasina mhosva dzakawanda, vakadai seveMDC vanopimirwa mhosva ichinhu chidoko, kuti akaona svosvo richifamba akati iri isvosvo iri onzi ndaasungwe. Saka kwai ndaibvisa vanhu vakaita saivavo, ndozvindotora matorero angu ndozvindozviita iwo kuti unodo kubvisa vanhu vane light sentences, vane light imprisonment statements, aise vanhu vanenge vane zvinhu zvakakura, nyaya dzekuba mari, ana muturunxuba ava vanoti kwanzi vakaisa mari kuGMB, pasina mari dzakaiswa kwakutora ivo kwakusunga corruption ingaita shoma Zimbabwe inderere mberi and dzimwe nguva munhu anofanira kutaura chizvinhu ichiziva kuti une vamwe vamwe vanhu vanotaura mari zvakaipa nemastatement avanenge vachipa akaipa pastudio 7 nenyaya yekuda mari kubva kuna munonga government iripo kuti kwai mhuri yangu inozoponesa sei ndofanira kutosapota zviripo zvacho izvozvo usingazivi kuti painowa government iyo unowanayo iwe wacho saka be careful uchipindura mhosva zvazva nyaya inenge yaibvunzwa pindura exactly zviripo usapindura zvaa zvekuti iwe udi kudya ugute vamwe vane nzara ndatenda hangu
Magadii magadii pastudio 7 uyu anonzi tafadzwa ngwadi uyu anonzi tafadzwa ngwadi ngatikwanire ngatitye ngatirespekte ndo respect yatoramba yatoda kuti vatiitire iyoyo kwete zvavati kwaichi zvokufanga vanhu kwese kuri kuitika vanhu vachimbunyikidzwa mapurisa achingotungamira tungamira nezvisingatendegwi masoja achingopenemedza penemedza kwatitombozvifaririkana ndo vachengeti mari dzedu dzedu dzavanodla vanhu ende vanhu avakava zvichavapandukira rimwe gore ndezvati mwari hasi benzi vachatambura vanhu ivava ndatenda hangu ndonzi forward ndirimwe mukimbale south africa
pastudio 7 apo makadini makadini zvenyu vana tanonoka Isu kuno tinongononokavo tichinonoka kupiwa mhinduro dzedu ini ndini zvangu simba rashetsuro ndichidaiwo kukomenda pane zvanga zvichitaurwa navamugwadi kuti zvinonyadzisa America kuti ipe masanction kuZimbabwe kuivo chavanorambira kuti vari kumbunyikidza kodzero dzavanhu chii isu tichizviona kuti kodzero dzavanhu dziri kumbunyikidziwa vanhu havasiri kurarama vakasununguka muZimbabwe ngavazvione izvozvo vanhu vezanupefu ngavazvione kuti vanhu vanorarama vakasungika muZimbabwe gadzirisai ipapo
haleluya mamuka seiko mhuri yese yezimbabwe matema nenyika ari kutaura ndiitwa mufundisi mwoyo ndiri pakutaurawo nezvezvechirwere checoronavhairasi ichichadai kutambudza nekushungurudza vanhu vazhinji pachinofamba nepachinogara vanhu takungofamba tichingotya kana poga poga pachinongoteerera nyuzi dzose tinongotya kuti ei ko zvadaiko nejehovha mwari wee zvataiti zvirwere zvakadai muchiona ibata nyika dzakafanana nechina nanaamerica nedzimwe nyika dzinokudzwa chose dzinogadza zvinhu zvizhinji zvino zvazvatanga ukoko kududzira kuti zvaakuda ruoko rwamwari kuti rugone kutungamira nokubatsira zvikuru nokuti zvirwere zvakafanana necoronavhairasi kuti chinotyisa chose saka taakungokumbira mwari kuti dai mwari akapa vanhu njere dzokuti mushonga wechirwere ichiwanikwe sezvakawanikwa mushonga wezvirwere zvakafanana namalaria nezvimwe zvirwere zvizhinji zviri pasi penyika nokuti chirwere ichakaoma chinovhiringidza vanhu vazhinji saka zvatova kungoda hama vadikani ngatirambe tichingonyengetera nokukumbira mwari nokuti ndiyega sara angagona kubatsira zvakadai tinotenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations ramisa musangano waro weHuman Rights Council pamusoro pechirwere checoronavhairasi kana kuti COVID-19 icho chiri kupararira pasi pose. Mukuru weHuman Rights Council amai Elizabeth Fisselberger vati chirwere ichi chiri kukanganisa basa rekanzuro yavo izvo zvakonzera kuti varegere kuita zvinhu zvizhinji kuitira kuchengetedza utano hwevashandi vavo. Vatori venhau vekuLiberia nezuro vakaungana muguta guru reMonrovia vachiratidza kutsutsumwa kwavo pamusoro pekuvhiringwa nevasori vehurumende kwavanoti kuri kuitwa. Kusafara kwevatori venhau ava kunotevera kufa kweumwe mutori wenhau, Zenu Kobe Miller, nenzira isinganzwisisike. Miller akarohwa nemapurisa anochengetedza mutungamiri weLiberia vaGeorge Weah. Muchikamu chino chinotarisa zvekuitika muAmerica. Vamwe vakuru vehurumende dzekuEurope vashora zvakaitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump zvekurambidza vanhu vanobva kuEurope kuti vapinde muAmerica, vachiti inzira yekuderedza kutapuriranwa kwechirwere checoronavirus. VaTrump vakati kutangidza pakati pousiku nhasi chishanu, America haichabvumidza vanobva kunyika dzeEurope kupinda muAmerica kwemazuva makumi matatu. Mugwaro ravanyora vese, mukuru wemubatanidzwa weEuropean Union amai Ursula von der Leyen nemukuru weEuropean Commission vaCharles Michel vati mubatanidzwa weEuropean Union unoda kuzivisa kuti kurambidza kwakaitwa navaTrump zvizvarwa zveEurope kupinda muAmerica vasina kumboudza kana kuita hurukuro nevatungamiri veEuropean Union haisi nzira yakanaka, vachiti coronavirus chirwere chiri kunetsa pasi pose kwete nyika imwe chete uye chirwere chinoda kuti nyika dzibatane mukuchirwisa. VaTrump vakarambidza kupinda muAmerica ndege dzinobva kunyika makumi maviri nenhanhatu dzeEurope kunze kweBritain neIreland. Parizvino muAmerica chirwere ichi chauraya vanhu makumi mana, vamwe chiuru nemazana mashanu vachizikanwa kuti vanacho.
Chirwere chekorona chinokonzerwa neatinoti mavhairasi. Mavhairasi agara arimo munyika achikonzera yatinoti flu, asi mhando yeflu iyi yakati simbei inogona kuzoita nyumonia, nekuti chirwere ichi chinenge chakati simbei. Chinokonzerwa nekuti munhu anenge akosora kana kuhotsira, kota zvaanoburitsa paanohotsira, mate aya anoburitsa anogona kunomhara panobatwawo nevamwe. Saka vamwe wakabata wobva wazobatwawo kumeso kwavo, muromo, mhuno kana maziso, ndokuti chirwere chipinde munhu. Saka tiri kuti inonzi droplet infection. Saka kuti musachibate munofanira kugeza maoko chero nguva zvayo, pese paona mukana geza maoko, nekuti chirwere mavhairasi hakwanisi kupona kana ari kunze kwemunhu. Tinokurudzira vanhu kuti vangodzidzirawo kukosora kwakanaka. Munhu anokosora anobatawo muromo, mumwe anokosorera mahapwa, mumwe anokosorera mutishi kana mhengechete. Ndozvatoda kuti munhu anga achiita.
Ayo anga ari mashoko kubva kuna Dr. Prosper Chonzi, vanotungamira bazi rezveutano mukanzuro yeHarare.
Wega unoazia ma system yacho.
Wamuzo ere mukomana vakomana vanomchena tongai moyo ndewa na usakataka espese patikana muriko ere.
Ongai moyo nemumvura mese, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions raendesa gwaro rekunyunyuta kugurukota rezvavashandi. Crisis in Zimbabwe Coalition iri kukurudzira veruzhinji kuti vasatsigire kuvandudzwa kwebhiri remutemo kana kuti Constitutional Amendment Bill No. 2. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai dzimwe nhau. Ini ndini tanono kawande ndiri Washington DC ndoti mosara zvakanaka.
Soku isika.